Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 24, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munhu wakanga aine chido sevanhu vanyika yake, vanhu vedunhu redu nevanhu veAfrica vese zvavo. Nhoroondo yavadhavengwa yekurwira rusununguko inozivikanwa nevakawanda nekushandira nyika mumasure nekusununguka kwayo.
Mutumbi wevanga vari mutungamiri webato rinopikisa rezapu vaDumiso Dhavengwa uri kutarisirwa munyika nemugovera kana nesvondo. Chirongwa cheZim Expo chinotanga muguta reChicago mudunhu reIllinois kuno kuAmerica. Congress yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yatanga zvine mutsindo mugweru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wevanga vari mutungamiri webato rinopikisa rezapu vaDumiso Dhavengwa uri kutarisirwa munyika nemugovera kana nesvondo kubva kuNairobi kuKenya uko vakashayikira vachibva kuIndia uko vanga vaenda kunorapwa chirwere chechiropa. Munin'ina wavaDhavengwa vanjavuliso Dhavengwa vaudza Studio 7 kuti Mutumbi uri kutarisirwa kusvika muSouth Africa nhasi usati vaendeswa kuBulawayo mangwana. Nhengo yeboard reDumiso Dhavengwa Foundation vaRoma Nyati vaudza Studio 7 kuti mhuri yavaDhavengwa neZuro yakasimuka munyika yakananga kuNairobi kuKenya kunotora Mutumbi wavo. Vanhu vakaungana kumba kwavo panumber 50 Ashton Road, Four Winds muBulawayo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kugara pasi nePolitbureau yebato ravo reZANU PF kuti vazivise nyika kuti vaDhavengwa voitwa gamba renyika here kana kuti kwete. Dzimwe nhengo dzebato reZANU PF kuBulawayo dzakashanda navaDhavengwa vaChinga Dube naamai Angelina Masuku vaisa chikumbiro kuPolitbureau kuti vaDhavengwa vaitwe gamba renyika. Asi mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa vasimuka munyika nhasi vakananga kuSouth Africa kunogadzwa kwemutungamiri wenyika iyi vaCyril Ramaphosa mangwana, uye nyaya yavaDhavengwa inozotarisirwa kuzeyiwa vadzoka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu navaMoyo.
Well, I wouldn't know at the moment. This thing only happened yesterday, as you know, and his body is still in Nairobi. I believe you are also aware that the president himself has left today for South Africa for the inauguration of President Cyril Ramaphosa tomorrow. So we do expect that when he comes back and when the body also has arrived in the country, we shall be able to see some movement in terms of the processes. So we cannot say much, as I say, at the moment, because really it's only some hours when this thing happened. That is.
Mutumbi wavo wanga uchiri kuNairobi, uye mutungamiri wenyika vasimuka nhasi vakananga kuSouth Africa. Kana mutumbi wasvika munyika, mutungamiri wenyika adzoka, ndipo pachaona kuti toita sei panyaya yekuziya zveugamba hwavo.
I've also myself sent a message this afternoon on behalf of the party, a message of condolence to the family as well.
Mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Asi mukuru wemabasa muzapu kuchamembe kwenyika vaEdward Nare vaudza Blessing kuti mhuri ndiyo ichataura kuti vaDhavengwa vanoradzikwa kupi.
Ezvino tripa service kumba kwake ku Four Winds.
Saka vaenda kunotora mutumbi wawo ndeanani?
Vemhuri ndivo vakanangana nazvo izvozvo, ndivo vari kuita zvese.
Pane urongo here wambotaurwa kuti vacharadzikwa kupi?
Vemhuri vagara vachiti ivo vane nharaunda yavo kuNdava Zinduna apa kwakachengeta vana baba vavo nemateteguru avo, ndiko kwavari kutarisira kuti ndiko kwacharadzikwa ikoko. Possibly kunongotarisira kuti nesaturday iyaya iri kutevera musi wa1, asi asati zvapedzisirwa hazvo, vachiri kugadziriswa.
Ko, pane nyaya yekuti vaitwe gamba renyika iri kufamba sei? Imi muri kuibatawo sei sebato rezapo?
Isusu sebato rezapo tinongoti the Black Russian, hapana munhu angati ndakupai ugamba, asi yagara ari ugamba zvinozivikanwa. Hurumende iri kuziva nenyika yose, vari kuziva mabasa akaitwa naNdavengo. Hapana kuti kuve kunove munhu anongoita ikoko kuzokumbira. Handiti kana kuti nzuri gamba, kana uchitaura nechiti munhu igamba, gamba ni unenge wakwazviitira iwewe wega. Hapana munhu angamuka achiti iwewe uri gamba, asi mabasa ako ndiwo anoti uri gamba kana hausiri gamba.
Mukuru wemabasa mubato rezapu kuchamembe kwenyika ava Edward Nare vachitaura vari parunare kumba kwavadhavengwa kuBulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri webato rinopikisa remavambo kuSile Don, Dr. Simba Makoni, avakashanda navadhavengwa muhurumende uye mukuipikisa, vaudzawo Blessing Zulu Studio 7 kuti nyika yarasikirwa negamba.
Chekutanga, chokwadi tiri kurwadziwa chaizvo nekushaira kwavadhavengwa. Takanga tine tarisiro tese yekuti vachakwanisa kupora vagodzoka kubasa guru rataa tichiita tese, asi izvo hazvisi mumaoko edu, tinozvitambira. Asi kurwadziwa kwakakomba chaizvo. Kuti wanga ari munhu akaita sei, tingangoti munhu wakanga aine chido chevanhu vanyika yake, vanhu vedunhu redu nevanhu veAfrica vese zvavo. Nhoroondo yavadhavengwa yekurwira rusununguko inozivikanwa nevakawanda nekushandira nyika mumasure nekusununguka kwayo. Chikuru chandichada kutaura pakuvaziva kwandakaita ndechekuti munhu anga asingachengeti dhaka neumwe. Tikatora muenzaniso wokushungurudzwa kwavakaitwa makore edhukura hundi, asi pazvakapera havana kumboratidza kuti vane shungu yekuda kudzosera vakavashungurudza ivavo, nyange kuita upandu hwekuti handishandi navo. Vakangotambira sokunonzi hapana chakaitika kwavari. Vanga vane mwoyo wakakura chaizvo wekuregerera.
Pangatombode here kugarwa dara apa kuti vanhu vati vadhabhengwa igamba kana kuti havasi?
Akadomwa, nyange akasadomwa nevaya vanoti ndisu tinodzika magamba, hazvitori ugamba hwake. Ugamba hwake hwagara hutoripo kare.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa remavambo kuSile Don, Dr. Simba Makoni vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Chirongwa cheZimu Expo chatanga nhasi muguta reChicago mudunhu reIllinois kuno kuAmerica. Kuti tinzwe mafambiro ari kuita zvinhu, tabata mumwe wevari kuronga Zimu Expo yegore rino, vatwenderai Taylor kuti tinzwe zvizhinji. Tinogamuchirai muchirongwa chedu, vaTaylor.
Maita henyu, tinotenda nekutigamuchira.
Aiwa, tinofara zvikuru. Zvinhu zvakamira sei? Zviri kufamba sei kuZimu Expo?
Yatanga nhasi kumuguta reChicago. Takadana veZimbabwe Embassy vanenge vachipa vanhu vose vakarasa mapasipots, vane mapasipots avo akapera, vada kuita mabirth certificates evana, vanenge vachiuya vachizogadzirirwa panhandare yedu yatiri kuitira paDouble Tree Hotel muChicago. Ndo zvatiri kuita zuva rese ranhasi. Madekwani tinenge tine dina networking yevanhu vose vanenge vari munharaunda yeChicago, washanyi wose vari kuuya vane mabhizinesi maZimbabwe nane mabhizinesi avo muno muAmerica vanenge vachinetiweka manheru vachitaurirana vachitaurirana kuti vari kukunda sei kubata kwavari kuita mabhizinesi avo.
Kune vanhu vangani kana makambani mangani vane zviratidzwa zvichange zvichionekwa paZimexpo apa?
Zvino tine zvinopfuura gumi vakarejista kuti vanga vachiuya vachizviratidza vachiita zviratidzwa zvavo emakambani ari muno local emaZimbabwe nari local muno muUSA.
Zvinobatsira zvakadii zvikune vana veZimbabwe vari muno pamwewo nekubatsira nyika?
Zvinokurudzira vana veZimbabwe kuti vanokwanisa kuuya kunoku vachisikobata vachibudirira. Saka vose vanenge vachiuya vachiona kuti vamwe vedu vari kubudirira mune zvakati vanopiwa shungu kuti vaitewo saizvozvo. Uye chikuru chatinenge chikurudzira ndechekuti kana vaita mabhizinesi avo kunoku vokwanisa kuona kuti vangazenge seni zviri kuitika kumusha, vabatewo mabhizinesi avo kana ari aine zvine zvinhu zvakati zviri pamberi zvinogona kuitikawo futi kuZimbabwe.
Zvii zvitsva zvamungataura vatela zviri kutaridzwa kana zviri kuitwa kuZimexpo gore rino?
Gore rino taka besides kumabhizinesi iwayo takadana muimbi ari kubva kuZimbabwe. Chimwe chatinoita ndechekupromota vaimbi vari kubudirira kubva kuZimbabwe. Saka tiri kunza ja signal anenge achiimba uyezve tinenge tichigadza mukunda weMizimbabwe USA 2019 bazuva ramangwana.
Kuuyawo musi wesvondo tinonzwa kuti mune urongwa hwemutambo hwenhabvu, zvakamira sei, zvikwata zvipi zviri kukwikwidza?
Muno musi muAmerica tine mastates anokwana zviuru zvishanu. Saka tinokurudzira kuti state yega inge ichiunza timu yebhora.
Mati zviuru kana kuti makumi, asi makumi mashanu.
Makumi mashanu.
Ndizvozvo.
Asi gore rino mastates mashanu chete akarejista kuuya kuzotamba mutambo wenhabvu. Saka vanenge vachikwikwidzana kuti vazopiwa mukombe weZimexpo 2019 soccer champion.
Ndizvozvo. Zvamungapedzisira muchiudza vari kutarisira kuuya kunge varipo paZimexpo?
Tiri kuti ngavauye vaonane nehama neshamwari tisheye pfungwa nekutaura kuti tichitaurana kuti tobudirira sei muno muAmerica uye tokurudzirana kuti ngatiwo tichiinvesta kumusha kuti zvinhu zviendereke kumusha.
Aiwa, tinotenda zvikuru vatela, tinoimba kuti mutambo uchabudirira.
Maita henyu.
Tinotenda. Avanga vari vatonderai tela vachitaura vari kuChicago uko kuri kuitirwa mutambo weZimexpo gore rino. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti vagari vari kushushikana zvikuru nekusateverwa kwenguva dzakaziviswa nekambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company sezvo magetsi ari kudzimwa kwenguva ndefu nguva zhinji. Mukuru wesangano iri vaPrecious Shumba vanoti izvi zvave kuita kuti vagari vatadze kuronga zvinhu zvavo zvakanaka sezvo magetsi aya ari kungoenda kana kudzoka chero nguva kwete dzakatarwa. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Vanhu vari kuchema chema nenyaya yekuti pawaitarisira kuti magetsi angangoende maawa mashoma, vari kuona kuti mukati mezuva rimwe nerimwe magetsi awe kuenda maawa angangosvike gumi. Vagariri vari kuti magetsi aya haasiri kutevzerwa shejo yakabuditswa neZESA. Vanhu vakungoerekana auya kana kuti aenda.
Mati maitawo here matanho yekuti musvitse nyunyuto iyi kune vekambani yemotwa?
Isu tagara tinosangana neweZESA, saka tiri kutarisira zvakare kusangana navo muna July. Utungamiri hwedu hweResidence Council hwakatura mazwi kune vatungamiri hweZESA vachivazivisa kuti vanofanirwa kunge vachiita nguva yekuti vatarisise shejo yavakambobuditsa kuti wayedze kuti nzvimbo dzipiwe magetsi zvakaenzana.
Ndedzipi dzimwe nzira dziri kushandiswawo nevagari kana magetsi kusina kudai?
Munzvimbo zhinji vanhu vari kuedza kuda kushandisa gasi, asi gasi racho tinoona kuti price yegasi inenge yati kwidzwei. Vamwe vari kushandisawo zvinhu zvakaita sembaura koya.
Vanga vari mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi mutauriri wekambani yeZimbabwe Electricity Supply Authority vaFlood Gwasira vanoti nguva dzekudzimwa kwemagetsi dzavakazivisa kune veruzhinji hadzirevi kuti hadzichashandurwi sezvo dziri dzekungoti vanhu vashande nadzo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Load shedding inoita kuti vanhu vagone kubatsirika, asi haisi casting stone. Chinhu chekuti the guide yekuti musi wezvekuti kana sanhasi magetsi anovananga asingawaniki, asi mishini yeduwo ikagona kuimpota kana magetsi anobva kunze, uri mishini yedu ikagona kuburitsa magetsi akati wandei. Zvinoreva izvo zvekuti hatirambi takangoti vanga vachidzimwa, vanoramba vakadzimwa. Ende uyezvo tikaita dambudziko nemishina magetsi yekuti kana pane vafa kana kuti maimpots anga achishaikwa, hatigoni kuramba tichiteedzera zvatakaburitsa nekuti magetsi anenge ari mashoma. Saka loadshedding inenge iri guide yekuti vangagone kunge vachironga kubudirira.
Imiwo muri kukwanisa here kuzivisawo vagari kuitira kuti vasangoramba vaine tarisiro yekungoti nguva dzakaziviswa nezesa ndo dzichange dzichiuya magetsi?
Patakabudisa iro bhara reloadshedding takataura pamusoro pavo, tichitaura kuti ichi ndechekushandisa kuti vagari vagone kupurana, asi zvichireva kuti chinonge chinoinfluenswa nekuwanika nekushomeka kwemagetsi.
Pane tarisiro here yekuti zvinhu zvingagadzikana munguva pfupi inotevera?
Dambudziko ratinaro nderekuti mvura yakashomeka pachisiteshi chedu chemagetsi chekaribha. Asi zvisinei, tise kambani yemagetsi hatina kumirira kuti mvura ichanaya. Tine urongwa hwakawanda hwatiri kugadzira tichiita kuti zvinge zvichibuda. Handigoni zvangu kutaura nezvapanguva iri zvino. Tichitarisira sondo rinoteera, vagari vachatarisisa kuona kuti magetsi kuwanika kwawo kunenge kwati nani, nekuti pane urongwa hwarongwa nezesa, urongwa hwarongwa pamwe chete nehurumende neRBZ kuti tinge tichibatsirikana muZimbabwe nenyaya yemagetsi iyi.
Vanga vari mutauriri wekambani yemoto yezesa vaFlood Gwasira vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchiitiko chinotadzisa kusimukira kwekodzero dzengochani muAfrica, dare repamusoro-soro muKenya nasira pamutongo unoti mutemo wakaiswa munguva yeutongo hwevachena unorambidza kuroorana kwevanhurume kana vanhukadzi unofanirwa kuramba uripo. Mutungamiri wehurumende yeBritain amai Theresa May vanoti vachasiya chigaro chavo mukati mesvondo mbiri zvichitevera kukundikana rutatu kugutsa nhengo dzeparamende kuti dzitsigire urongwa hwavo hweBrexit. Magweta emiriri weparamende wechegutu West vaDexter Nduna vebato reZANU-PF akanonoka kuendesa magwaro avo kudare reSupreme Court munyaya yavaGift Konjana veMDC avari kupikisa zvakabuda musarudzo dzechegutu West gore rapfuura, izvo zvaita kuti dare iri rimbomira kunzwa nyaya iyi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Gweta ravanduna Advocate Tawanda Zhwarara vaudza vatongi vedare iri Justice Elizabeth Gwaunza, Justice Rita Makarau naJustice Antonia Guvava kuti vainge vanonoka kupindura kunyaya yainge yakwidzwa navakonjana uye vakumbira kuti dare ritambire chichemo chavo. Advocate Zhwarara vakaendesa magwaro avo kudare nemusi wechitatu. Magweta vakonjana audza vatongi kuti anoda mazuva gumi ekuti apindure zvakataurwa nemagweta avanduna. Dare ratambira chikumbiro chemagweta avanduna neavakonjana uye vatiwo mabharani wedare iri anofanira kutara zuva rekuti nyaya iyi idzoke kudare nekukasika. Vakonjana vakakunda vanduna musa sarudzo yemiri wechegutu West mparamende asive commission nona nezvesarudzo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vakakanganisa kutaura zvakabuda musarudzo vachiti vanduna ndivo vakakunda vakonjana vakakwidza nyaya kudare resarudzo gorera pera dare iri rikarasa nyaya yavo richiti magweta avakonjana ainge atadza kutevedza zvinodiwa kana munhu achikwidza nyaya yesarudzo kudare rimwe remagweta avakonjana vaMoses Ngomo vati mutongo uyu hauna kuvafadza ndosaka vakakwidza nyaya iyi kuSupreme Court.
Tinakufara nekutonga kuhigh court ikoko tikabva taya kuSupreme Court on appeal kuti aiwaka vakonjana vane kodzero yokuti nyaya yavo inzwike zvakazara dare ritonge kuti zvechokwadi ndivo vakahwina sarudzo here dzekuchegutu West kana kuti vaDexter Nduna ndo vakahwina sarudzo. So ndo nyaya iri kuSupreme Court kuti kudismisswa kwakaitwa petition yavakonjana nehigh court zviri pamutemo here.
Vangomo vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti dare rehigh court rinzwe nyaya yekuchegutu West nekuti pane humbo hweZEC hunoburitsa pachena kuti vakonjana ndivo vakakunda musarudzo.
Isusu chikumbiro chedu ndechekuti High Court ngainzwe nyaya itonge on substance kwete maformalities kana kuti kwete matechnicalities. Truda at the end of the day vakonjana nevavoti vekuchegutu West vane kodzero yemutongo wakazara wekuti akahwina sarudzo dzekuchegutu West ndiani.
Vaudza Studio 7 kuti vanzwa kuti magweta avo achabhadhara vakonjana nemagweta avo sezvo magweta avo ari wakanonoka kuendesa magwaro kudare.
Titapiwa nguva yekuti zvimboko nenzvego zvimapepa zvimwe zvekuti iuye kudare asi ndawa kuti mbadhako kusvika panguva inei uchange uchizobhadhako nemakweta edu nenyaya yekuti ndo angatinonokei pakuita zvinhu zvavo zvavanga vari kuita asi ndinohwa kuti tichauya futi kudare rino iri.
Vanduna vakawana mavhoti 10,828 vakonjana vakawana mavhoti 10,932 asi veZEC vakachinjanisa izvi. Izvi zvakazoita kuti vanduna vanzi ndivo vakakunda musarudzo. Kunyange hazvo veZEC vakabvuma kuti vainge vakanganisa mutemo wesarudzo unoti dare reelectoral court ndiro rinofanira kugadzirisa izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Kanzuri yeguta reHarare yayambira vagari vemuHarare kuti kuchange kusina mvura kubva manhera anhasi kusvika nemusi wesvondo, ukuwo vagari vachiti mazuva aya akawandisa zvinogona kuzokonzeresa zvirwere zvemudumbu. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti kanzuru iri kuzovhara mvura kuti ivandudze mapombe avo emvura kuMorton Jeffrey nekuWarren Control.
Guta reHarare rinozivisa vagari vose nana muzvina bhizimusi vari muguta kuti mvura ichange ichivharwa nhasi kumanheru kuma6 kuMorton Jeffrey neWarren Control. Izvi zviri kuitirwa kuti mishina yemvura inge ichivandudzwa. Mishina iyi inogara ichiitwa idoti pachirungu servicing kuti inge ichishanda basa rayo mune zvakanaka. Tiri kukumbirisawo vagari vose kuti mvura yavanenge vainayo vaishandise zvine mwero kuitira kuti vazenge vachikwanisa kusvika musi wesvondo apo patichatanga kuzenge tichiendesa mvura kuvagari pekare.
Kanzuru yati mvura inenge isiko kunzvimbo dzese dzemuguta pamwe nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza Harare izvo vagari vari kugunununa nazvo. Mugari wekuBloomingdale vaStanford Nyatsanza vashora kanzuru nokuendesa mvura kwemazuva matatu akatevedzana vachiti zvinogona kukonzera zvirwere kunyanya kunzvimbo dzakaita sedzavo kusina zvibhorani.
Inini semugari wemuHarare ndinobatikana zvikuru neurongwa hwaitwa necity council yeHarare kuti inoda kuvhara Morton Jeffrey Water Treatment Plant kwemazuva akati wandei kubva musi wa24 kusvika musi wa26, mazuva ekuti isusu sevagari vemuHarare akati wandira kuti tinge tisina mvura. Saka mukaona kuti mvura kana isipo panoitika maproblems akawanda especially kuma high density suburbs uko kunowanzoitika zvirwere zvakaitika sana na korela nezvimwe zvakadaro. Saka kushaikwa kwemvura kunobva kwaita kuti zvirwere izvozvozvo zvitapukire zvakanyanya. So zvinotishungurudza zvikuru.
Mumwe mugari wekumalbrain vatawanda Maposa vatsigirawo vachiti vaneta nekuvharwa kwemvura nguva nenguva. Vamaposa vati kanzuro inofanirwa kuona kuti yagadzirisa mapombo emvura kuitira kuti isagara ichishayisa vagari mvura.
Ndinofunga kuti veCity of Harare vanofunga kuita urongwa unogadzisa zvinhu zvemachokwadi, nekuti chinhu kana choramba chogadzirwa chinoratidza kuti pamwe chakafa. Saka ndofunga vanofunga kuita master plan nyowani inoita kuti kana vachiita maripezi chokwadi tione kuti kana ripei yapera pane mutsaugari, nekuti 3 days tisina mvura toshaya kuti tinogara sei. Saka zvinhu zvekutoti zvinototishungurudza chaizvo sevagari vemuHarare.
Vamwe vagari vataurwa navo vatikanzuro yeHarare haivape yambiro pane nguva, vachiti pavanobva kumabasa mvura inenge yaenda vasina kuchereredza yekuzoshandisa pamazuva matatu aya. Guta reHarare rakatarisana nedambudziko remvura sezvo madhamu anoshandiswa achinza ane mvura shoma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Congress yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yatanga zvine mutsindo mugweru vatsigiri vebato iri vachitsvukisa nhandare yeAscot yose nezvipfeko zvebato pamwe nezvevanhu vari kukwikwidzana paCongress iyi. Ngatinzwei nyaya inataura Ishava, iyo yamunoverengerwa naBlessing Zulu Studio 7.
Nhandare yeAscot yaswera yakatsvuka kuti piriviri nembatya dzanga dzakapfekwa nevatsigiri veMDC avo vatanga kuungana munhandare iyi nhasi mangwanani vachigadzirira kutanga kuita sarudzo dzekutsvaga utungamiri hutsva hwemapoka evechidiki nemadzimai uye utungamiri hwenational standing committee mangwana. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya, avo vari kukwidza mangwana pachigaro chavainacho pari zvino, vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti zvose zvichafamba zvakanaka. Vakawanda vari kutarisa nemaziso matsvuku pasarudzo dzekutsvaga vateedzeri vatatu vemutungamiri webato, apo madzimai matatu anoti amai Lynette Karenyi, amai Lillian Timvios pamwe naamai Tracy Mutinhiri vachakweshana pachinzvimbo chakachengeterwa madzimai chete. Amai Karenyi Kore, avo vange vari sachigaro vemadzimai akasarudzwa paCongress yakaitwa muHarare muna 2014, vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kukunda. Zvimwe zvigaro zvevateedzeri vemutungamiri webato iri zviri kukwikwidzwa navaWashman Ncube, avo vanonzi vakabvisa mombe gumi dzekuti vanhu vadye paCongress. Vatendai Biti, avo vanonziwo vatengera vanhu upfu hwekubikisa sadza paCongress iyi, navaMorgan Komichi navaElias Mudzuri. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti MDC inofarira kuona kuti yaenzanisa. Marudzi ose pautungamiri hwemupresidium kuitira kuti bato iri ritambirwe zvine mutsindo kumativi ose enyika. Chimwe chigaro chiri kukwidzwa zvakasimba ndechemunyori mukuru webato, apo vaCharlton Wende vari kukwidzana navaDouglas Monzora, avo vakasarudzwa semunyori mukuru paCongress ya 2014 iyo yakaona vaChamisa avo vainge vari murongi misangano vachikundwa zvine mutsindo navaMonzora. vaChamisa vakazodomwa pamwe navaElias Mudzuri sevateedzeri vamushakabvu Morgan Tsvangirai, avo vaive mutungamiri webato iri. vaTsvangirai vakashaya gore rapera muna kukadzi. Kunyange hazvo Congress iyi iri kuenderera mberi pasi peutungamiri hwavaChamisa, dare repamusoro rakapa mutongo wekuti kudomwa kwavaChamisa navaMudzuri kwakaitwa zvisiri pamutemo. Asi MDC yakapikisa mutongo uyu kudare repamusoro-soro. Chigaro chemubati wehomwe chiri kukwidzwa pakati pavaDavid Coulthard navaTapiwa Mashakada, uye chasa chigaro chiri kuratidza kuti chichatorwa namuzvare Tabitha Khumalo. vaChamisa avo vakatora chigaro chemutungamiri webato iri gore rapera nenzira iri kupikiswa nevamwe vari kupinda musarudzo yemutungamiri webato vasina anovakwikwidza, zvichitevera kudomwa kwavakaitwa nematunhu ose ari.
Tinotenda Blessing. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk, apo tiri kutarisa nemabasa akaitwa navaDumiso Dhabengwa vachiri vapenyu. Ndini Jonga Kandemiri, ndekusiyai muna Praxidus Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesihlanu umhla ka 24 Nkwenkwezi 2019 ngupraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umongameli upresident ukhulumile nje wathi lo ihero elingakuzwayo itsho njalo nokho akulamtonga ongakwazi ukuthi udabe ngayiqhawe esibili ayikhona lokugqogelelwa eliyilo sibili ngemsebenzi yakhe ayenzayo.
Inkokeli yebandla lezanu-PF kobulawayo ithi umoya uDr Dumiso Dabengwa liqhawe lesizwe elingabuzwayo. Umbukiso wezamabhizimusi lokuzilibazisa wabadabuka eZimbabwe asebehlala eMelika owezimex for 2019 uqale eChicago lamhlanje.
Umculo zona ngaziqalisa ngomnyaka ka-2010 lapho engarekhoda khona ingoma yami yokuqala ebizwa ngokuthiwa Recognition. Emveni sengihlangene lomnye umfowethu onguproducer owakuthiwa nguVirus, onguye owangiproducela ingoma yami yokuqala.
Uhlelo Woza Friday livikis lomculi wengoma zomdumo o-hip hop osiza usiza lobuhle Nkomo odume ngegama lokuthi Mrs K. Inkokeli yebandla lezanu-PF kobulawayo ithi umoya uDr Dumiso Dabengwa liqhawe lesizwe engalingathandabuzwayo, ngakho-ke sebebhalele umongameli Emmerson Mnangagwa becela ukubana aphiwe leyo nhlonipho okusemthethweni. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Dr Dumiso Dabengwa ubhubhele eNairobi kwele Kenya izolo evela kwele India lapho akade eselatshwa khona. Abantu babuthene emzini wakhe e-Four Winds kobulawayo. Ekhuluma esesililweni e-Four Winds, umgcini sihlalo wezaphu umnumzana Isaac Mabuka uthi amalungiselelo omngcwabo akakaziwa, njalo isidumbu lokho siseKenya lapho imuli elokhe isalungisa amaphepha.
Hayi, amalungiselelo omngcwabo asikakwazi sisikuhle ngoba siwanikele kufamily. Ifamily yokwaziyo ukuthi wona kuhamba njani.
Ilunga lezanu-PF umnumzana Chinga Dube uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uDabengwa liqhawe elingabuzwayo, ethi yena udabuke kakhulu ngoba bebezwana okumangalisayo loba nje bebekumabandla ezombusazwe ehlukeneyo.
Ngizwa ubuhlungu okumangalisayo ngoba uDabengwa webe ngathi singabantu abaseduze-duze kakhulu isikhathi eside. Umongameli upresident ukhulumile nje wathi lo ihero elingakuzwayo itsho njalo nokho akulamtonga ongakwazi ukuthi uDabengwa liqhawe esibili ayikhona lokugqogelelwa eliyilo sibili ngemsebenzi yakhe ayenzayo.
Ilunga le-Central Committee kuZANU-PF umnumzana Christopher Mdingwa Dube uthi uDabengwa liqhawe elingaphumputhwayo.
Akulandaba ukuthi abantu vele nxa bakhile ngekhaya baba lomahluko ekucabangeni lekukhulumeni kwabo ebangani bayaxabana, kodwa ngomsebenzi awenzayo ukuletha ilizwe leli kufanele ahlonitshwe ngokugcweleyo. I-national hero wabo akuphumputheki.
Amalungiselelo omngcwabo lokhe engakaziwa ngoba isidumbu lokhe singakafiki eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umne wabo kamoya umnumzana Sijabuliso Dabengwa laye owaya empini yenkululeko uchaze umne wabo njengomuntu owayemanyanisa imuli njalo elenhliziyo enhle, ngakho-ke njengemuli balahlekelwe kakhulu.
Ubhuti mina njengoba ngifishwa iminyaka esitshiyana ngayo, umuntu engimbone vele esengumuntu senze izinto zakhe esekhulile. Ngimbone konke ngifundisa lesikolo, kwangincedisa izinto ngesikhathi sesibuyile ekhaya. Empini ukuthi azange sibonane ngokuthathembane ezehlukeneyo. Nangangisiyangula yena wayese eZambia Mosque. But ngilahlekelwe ngoba yikho konke identifya la ma-problem ekhona. Nengimlanda ngimcele ancede.
Belivele lizalwe libangaki emulini yangeni?
Abafana bangu-4, amankazana angu-4.
Lizalelwe ngaphi kwangikhona kweZimbabwe?
Mbona ngani abadala nangivede ngu-number 7. So abadala kulami angiye ngathi ukuthi bazalelwa ngathi, but mina ngazalwe ngwenamishini.
Kwathi-ke ngokuphela kwempi waba ngumuntu wabantu bonke eZimbabwe, hatshi emulini yenu kuphela?
Njengomuntu owayevela elwela ilizwe, elwela abantu, langayize buyela ekhaya waqhubeka lokhu enjalo. Anti wangena embuthweni wasewenza mbijana wasesekele.
Lapho esiya empini walidonsa lonke lahamba kumbe kwabanye basala ekhaya?
Ngathi vele ngesikhathi esuka yena esiya out, thina abanye sasebancane sahlukuluzwa, sibuza imibuzo sibancane siphathe esikolo. Saba nestigma kuba ngama-criminal nesingabantwana besikolo. Khona kwana kwahle kwalikhuya kuye ngqondo yokuthinaleyana ukuthi lawa abantu aseyobantu abalungileyo. Salandela-ke la.
Kodwa yena vele ekuphileni wayengumuntu olenhliziyo elikhulu, ngumuntu owayelenhliziyo enhle.
Umuntu owayelenhliziyo enhle, umuntu owayehlala nje vele esimayila.
Kodwa phela abantu babemesaba besithi ngu-Black Russian.
Hhayi, lokhu ananti vele esisotsheni uvele nxa ukhuluma labantu abancenye noba isotsha vebeka lingxenye nxa isotsha linika ukhomani kumele ithathe lingabuzi.
Kodwa-ke esebuyele emulini esephakathi kwabantu emphakathini wayengumuntu olenhliziyo yenhle.
Hhayi, sithithe emulini bangumuntu osihlanganisayo besibuthela time and again bezizwa oyimbuthano nje kwemuli sihlangane nje sixoxe sazane sijabula. Yela lapho kulama-problem khona wayewalungisa.
Esegulileke lapho uye kwele India, abakahulumende baliphathisile na?
Ngiyakhumbula kuthiwa khona bayaphathisa kodwa bazange baphathise.
Okwakhathesi isidumbu sesifikile na eZimbabwe sebalungiselelweni?
Singasuka eNairobi namuhla sisiya eSouth Africa.
Lo-ke bekungumnumzana Sijabuliso Dabengwa, umnewabo ka-Dr. Dumiso Dabengwa, esikhulume laye ecingweni ekobulawayo esililweni emzini kamufi e-Four Winds. Siphinde saba lethuba njalo lokuxoxa lomnumzana Victor Matemadanda, umsekelo empandinambo obona ngendaba zabalwa impi yempukululeko, obeze khalela imuli yamufi emele uhulumende.
Victor Matemadanda, Minister of Defense and all Veterans.
Kobulawayo belivele lihamba ngani sibili?
Hayi, ngibuye lapha ngendaba yemfaka babo Dabengwa ukuthi ngagide esishoneni kulonza ukubatha amaboko uzobamba izandla. So ngilande khonokho.
Umongameli uthumele umbiko.
I-message kamongameli was clear from yesterday ukuthi ubaba uDabengwa was a hero and njalo you remain a hero forever. That's the message.
Kuyini eselikulungisile njengohulumende?
Asingalungisi lutho loba nxa kulungiswa kumele first bahlangane le-family bazothi i-family ibona njani labanye esebenza labo babona njani. So loko awukayenzwa because i-message yakhona yabo yisolo awukahlalwa phansi, but the process is going on.
Isidumbu sona siza nini? Sisuka eNairobi.
Inteke iza hambo yothathu msibona. Angisoze ngibe ngama-dates, but ama-arrangements are being made.
Loko umnumzana Victor Matemadanda, msekele kaphathintambo wendaba zezomvikela labalwa impi yenkululeko, ebezekhalela imuli kaDabengwa emele uhulumende. Kuthi-ke amalunga ebandla lezapho labasekeli baleli bandla kwele South Africa baveze ukudana okukhulu kulandela imfa yomkhokheli walo uDr. Dumiso Dabengwa. uBenedictine Nhlapo usiphalolo daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ikhaya lamaqhawe selikhothembe sendelwa kodabengwa selulahlekelwe umthwakazo omhle ulahlekelwe ngumthunzi
izimbongi yeZimbabwe obethe Dube ehayimpilo kamuyi umnumzana Dumiso Dabengwa
usitshela isizungu Dumiso bekulani ukuthi uhlale lati kancane nje sincela ulwazi kuwe uyibekile induku ebandla ulale uphumule mntane enhlabathi
loba nje bekuvele kusaziwa ukuthi akaphilanga. Iningi labasekeli bezaphu kwele South Africa bathi imva yakhe ibethusile njalo ibajiye belesithuli. Umgcini sihlalo wezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Khalimana uthi balahlekelwe njengelizwe leZimbabwe kanye leAfrica jikelele.
Silahlekelwe njengeprovince, silahlekelwe njengeparty, silahlekelwe njengelizwe leZimbabwe, silahlekelwe njengamaAfrica. UComrade Dambengwa akusiyo umuntu omncane, ngumuntu owaziwa ngamazo omhlaba, ngumuntu obelimela iqiniso. Ziningi izinto esizifundileyo sikhokhelwa nguDabengwa njengopresident wethu.
Ulutsha lwezaphu lalo luthi kukhulu abakufunde uDabengwa, ikakhulu ezombusazwe ezingalanzondo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi kulusizi ukuthi inkululeko eyalwelwa nguDabengwa yaphendulwa usizi yilabo abangathembekanga.
Dumiso Dabengwa usuhambile wangempela ongazange wakuthola ukujabula kulelizwe olwelayo iminyaka neminyaka engaka. Into eduzama ukuyenza kuvuselela izapho kodwa zange kwenzeka ngokufisa kwakho. Sithi lalo uphumule eqhawe lakithi, imisebenzi yakho siyayazi thina. Uliqhawe lamaqhawe, uzohlala uliqhawe lamaqhawe. Phumula Ndlovu, phumula.
Amalungiselelo omngcwabo lokho engakacaci njengoba isidumbu lokhu sisendleleni ukusuka kwele Kenya lapho abhubhele khona.
Umholo oqotho leqiniso ubungayingwangeziwiji njengomntwana, ubulimela iqiniso elingabuqediwe ubunini, ubumnene, ubuzithulele, ubulozwelo, ubulobuntu.
Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ubuhlakaniphile, uphatha bonke abantu ngokufanayo, ubungasintando kayiphikisa, ubuyindoda emadodeni lanxa kulabazithi bangamadoda. Lalo uphumule kodwa soze sikuthole ukuphumula, sikhulisa ikhalo esitshele sona enhliziyweni zethu Dabengwa.
Lenga kohla ke uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya no 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kHz. Live Talk lamhlanje sikhangela imbali yeqhawe elalwa impi yokukhulula eZimbabwe uDr. Dumiso Dabengwa obhubhele kwele Kenya evela kwelatshwa kwele India izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Umhlangano webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress uqalile lamhlanje eGwero. UChamisa ukhangelele ukukhethwa ukuba aqhubeke engumholi waleli bandla ngoba engekho oncintisana laye. Kodwa abasekeli bakhe abathathu lezinye iziphathamandla bazakhethwa nguZulu we-MDC ngempela vike. Abancintisa esikhundleni sowesifazana oyedwa omele abe ngumunye wabasekeli bakaChamisa babalisa unkosikazi Lynette Karenyi Kore, unkosikazi Lillian Tim Vios kanye lonkosikazi Tracy Mutiniri. Abancintisa kwezinye izikhundla zabasekeli bakaChamisa njalo ezimbili ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Tendai Biti, umnumzana Elias Muzuri kanye lomnumzana Tendai ikanye lomnumzana Tendai Biti njalo. Kuzakhethwa njalo unobhala jikelele webandla lenkokheli yogatsha lwabasakhulayo olwabesifazane kanye lwe-National Standing Committee. Untungamile Nkomo we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli sikaChamisa uDr. Nkululeko Sibanda, yena othi uhamba kahle umhlangano wabo.
Iy'nhlelo zethu zihambe ngendlela enhle kakhulu, abantu lokho besaphitsheka beqeda ukubhalisa kulungiselelwa ukuvulwa komhlangano ngumongameli uNelson Chamisa ekuseni, senza njalo enhlanganisana nezetheli zakhe ezisuka emazweni athize ezimvakatsheleyo zizobona iCongress yethu. Nazongibona eziningi zangkhona sezifikile ngalesi sikhathi seziphitshela ukuthi ziyefika eGweru. Kwabakhona bake bahluphehlupheka bathatha isikhathi bese-airport, kodwa ngibona ngathi bonke asebefikile kweZimbabwe bebenemisile ukungena sebebhizi besiya eGweru ukuthi bayehlangana noZulu we-MDC.
Uvulwa lomhlangano ngobaba uChamisa kusasa, kuyini kahle kahle okuyabe kusenzakala?
Okuyabe kusenzakala ukuthi uPresident Chamisa uzabe ekhuthaza amalunga e-MDC ukuthi alungiselele ukwakha ibandla elisebenza ngendlela yokukhalipha langemicabango ephakemeyo. Uthi yena akasathandi ukuthi kusetyenzwe indlela leyana yokuthi kuthwawula amandla ngumbani owazakalayo mbani njalo olezibalo ezidleni kumbe othandwa ngabantu nje kuphela ngumbani. Futhi yena ufuna ibandla elisebenza ngemiqondo lokwazisisa izihlelo zabo zilokwenzakala. So ufuna abantu abacabangayo, yikho lokho zabe kukhuthaza khona upresident uChamisa.
Beso kuvotwa kusasa khonapho selikhetha ubukhokheli obutsha kumbe elizabukhetha ngesonto.
Ubukhokheli bokuthwake ngesonto. Kusasa kuzabe kwenziwa izihlelo ezifana nama-session, ama-plenary, lapho kuzabe kucatshangwa khona ukuthi singenza njani ngezinto ezithize ezebandleni, kulungiswe singakuthi ngama-policy le ajenda yebandla kuyiwa phambili.
Udaba lokonakala komnotho lokuphuma lamasu ekuthini ilizwe lingahlengwa njani, ludaba elizaluphatha yini kulomhlangano?
Yebo, ludaba luzaphathwa kusasa kusukela ngabo 12 ilanga lesemini lize lingani liyakhothama. Ngiye enye izindaba ezabe icubungulwa yi-MDC Congress.
Umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, lapho ke ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Lo ngumsakazo we-Studio 7, sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz, kwi shortwave. Uphelezi nguchiki lobhanga kungela qembu elenelise ukulijayela emambuleni umdlalo obukhangelelwe ngabaningi abalandela umdlalo wenguqu esigabeni se-Southern Region Division 1 Soccer League. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Phakathi kwamaqembu athele talent vision nganelileyo ebulawayo esithi yikho lapho kukhangelelwe ukuba kungaphuma khona iqembu elizathola ilungelo lokuyadlala kwisigaba se-Premier Soccer League ngomnyaka ozayo lisuka kwisigaba se-Southern Region Division 1. Amaqembu la adibane namhla emini enkundleni eluvevu emdlalweni weviki lesikhombisa njalo kuze kwalamula uNompembe ungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Limpumela ithi iqembu lebulawayo esithi lihlezi phezu kwengalane elilemiklomelo elithumi lanhlanu okulinani eliphethwe liqembu lesiwu lona elizavakatshela elemotomoto ngomgqibelo. Weqembu lebulawayo esithi uTry Ncube utshele intatheli zindaba ukuba umdlalo wanamhlanje ubungekho lula.
Yathi kuhlangene amadoda sizamile amandla wonke ukuthi siwine umdlalo, kodwa abantu abezidlala bo ayilabade bekhona egameni.
Ngakwelinye icele umqeqeshi weqembu le-Talent Vision uMkhuphali Masula yoveze ukudana ngokwehluleka kweqembu lakhe ukuthola imiklomelo yonke yomithathu.
Besikhayelela ukuthola imiklomelo yonke yomithathu kodwa sithole wona lowo wodwa, sibuhlungu enhliziyweni zethu.
Iqembu le-Talent Vision lona lile miklomelo elichumi lane ngemva kwemidlalo eyisithupha. Kweminye imidlalo ezadlala kuvile esikhombisa kusigaba seZifa Southern Region Division 1 Soccer League kusasa ngomgqibelo, iqembu leBinga Pirates lizemukela leBhoso 90 ngaseBinga, iqembu leMosi Rovers lizadlala lele Indlovu yanyathela ngaseChino Timba, iqembu leAjax Hotspurs lizadibana lele Kasmine ngaseChristian ngehola lechumi lambili, ukuthi emini ngehola lesithathu kudlale iqembu leArnel leToronto enkundleni efayinayo, iqembu leMainline lizanqibelana lele Magomo ngaseDingimuzi ngasePlumtree, ukuthi iqembu leMotomoto lizadlala lelesiwe enkundleni yempumalanga ngasewange, iqembu leZPC Wange lona lizahlaba ikhefu kulimpela viki. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu, imidlalo yesigaba seCastlaga Premier Soccer League ingena kuviki yethoba munemunye kulimpela viki, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo, iqembu leChicken lizemukela eleBlack Rhinos ngaseLuveve, iqembu leRentals lizadlala leleChapungu ngaseNational Sports Stadium, iqembu leYata lizatshana leleFC Platinum ngaseRufaro, ukuthi iqembu leZPC Kariba lizadlala leleManyika Diamonds ngasenyamunga. Ngensonto, iqembu leTriangle lizadlala leleBulawayo Chiefs ngaseKibo, iqembu leMushwane Stars lizadlala leHarare City ngaseNational Sports Stadium, iqembu leWange lizemukela leCape United ngaseColliery, iqembu leDynamo lizadlala leNkezi Platinum ngaseRufaro, ukuthi iqembu leHighlanders lizanqikelana leTel 1 ngasePapa Fields. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Umbukiso wabasomabhizimusi lo ukuzilibasisa kwabeZimbabwe asebehlala kwelemelika owezim Expo owalonyaka oka-2019 uqale lamhlanje edolobheni leChicago. UGibbs Dube oweStudio 7 ukhona ngale eChicago embukisweni lo. Wothi sizwe ukuthi kumi njani khona ngale. Gibbs, siyakwamukela uhlelo lethu.
Yebo PJ, kunjani?
Ya, hayi ngiyaphila. Ngamafitshane uthi fahla-fahla, kwenzakalani ngapho?
Ye, khona manje PJ okwenzakalayo ukuthi umbukiso lo usuqalisile, kulabantu nje abayingcosana abafike lapha embukisweni. Abanye bafike ekuseni bebedinga ama-passport lama-birth certificates. Abanye lokho bebuya sibili bezedinga ama-birth certificates lama-passport, njalo bathakazelile ukuthi bathola khonapha. Okwakwenzakala futhi emini yantambama kuzaba-ke le business expo yabo eyabe lapho-ke kulo mhlangano bekhuluma beqoqisana ngezamabhizimusi. Kuthi-ke sokuntambama selimathunzi kuyabe sekule Clash of the DJs, ukuthi o-DJ babe kushaya sibili umculo okumangalisayo lapha. Siyabona-ke sokuya kuthi-ke ebusuku kwangikhona kube sokugidwa-ke kuyabe ngazani kule mcimbi emningi kakhulu DJ.
Ye, sebebuyile osomabhizimusi ukuthi bazongena lo mhlangano?
Ye, sebebuyile sibili osomabhizimusi abaningi, kodwa-ke bebelokhu besalungiselela ukuthi baye khona ngale enkundleni lapho abafaka khona impahla yabo. So-ke sebeqalisile sukuthi bayibuthelele lapho kumele bekhona. Kodwa-ke sibili ntambama kufika kuma-4 khonapho bona zani-ke babe sebefakile impahla yabo eningi, kodwa eningi yakukhona iyafaka kusasa. Kuthi-ke lamhlanje babe xoxisana sibili bendikana amacebo ebhizinisi ukuthi kambe wena xa ulecebo lakho ntshela ukuthi singenzani ukuthi sithuthuke sonke.
Kulabavele eZimbabwe?
Abavele eZimbabwe siyabona ukuthi kulo jazz signal uvele ngijayisane laye nje khonapha emnyango sanda ukufika. Kukhanya ngazani-ke uzabuyezehlabela sibili okuzwayo. Kodwa-ke abavela kukhulumende kuthiwa lo nyaka behlulekile ukubuya kumbukiso lo. Okunye kwakhona bathi kwenziwa yimali, ukuthi imali ngazani-ke iyasilela. So-ke kodwa-ke singathi-ke abakhona kakhulu abanye ngabavela eCanada, kuzobuya-ke abanye abavela khona pha kwele Melika, kukhangelele ukuthi kulabanye abazavela kwele Britani.
Yebo, hayi siyabonga kakhulu, sizaphinda sikuthinte kusasa sizokuthi uhamba njani kanye-ke la ku-live talk engxenye.
Hayi kulungile kakhulu PJ, siyabonga.
Kulungile.
Okay. Ichi waza waza
Friday my darling. Waza Friday. Kuhlelo Waza Friday livikisi lomculo wengoma zomdumo o hip hop usiza lobuhle Nkomo odume ngegama lokuthi Mrs K. Yena ke ecula ekobulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazi we Studio 7 uEzra Jesus Fanda.
She's fine, she's pretty, yeah. You cherry, I'm a kind of cherry, I'm a kind of cherry.
usedume okwamagama kututhi zethu nqa osizalo obuhle ngomculo wakhe awubiza huha bangene mfana kankomo
owamemuhle owamemuhle
ibizo lami lokuhlabela umsizi K elilibizo engaliphiwa ngabangani bami esakhula sonke nemagwegwe. Ngikhula ngafunda eMthimkhulu Primary School esemagwegwe West lapho engihlala khona. Ngase ngisiyafunda iSecondary School yami esizane High School. Ngasuka lapha ke ngaqedisela eSt Bernard's High School. Emveni kwalokho ngase ngisiya eSouth Africa ukuyayenza degree lami.
Ungatholakali kwemisebenzi eZimbabwe kwenza umsizi K angene kwezomculo.
Ezomculo zona ngaziqalisa ngomnyaka ka-2010 lapho engarekhoda khona ingoma yami yokuqala ebizwa ngokuthiwa Recognition. Emveni sengihlangene lomnye umfowethu onguproducer owakuthiwa nguVirus. Onguye owangiproducela ingoma yami yokuqala. Ngase ngihamba ke ngarekhoda estudio kwakuthiwa iRoyal Sound, the sound engineer okuthiwa nguVusa. Ngilama album amabili ubazovuma engalikhipha ngo-2017 ngo-November. Elesibili ubashiselwa ophumelelo nyaka nje 2019 kunyanga ledlulileyo u-April.
Okankomo uke wasebenza labanye bepheka umculo kodwa okwamanje usezimele yedwa.
Ngo-2014 ke yikho lapha engathatha khona isinqumo sokuzenzela ezami ingoma. Ngasebenza ke lapho kakhulu lo Bhuti Joe Maseko lo osewedlulayo onguye owangincedisa ukuba ngikhule ngibe ngumhlabeleli lo enginguye lamhlanje. Abantu umculo wami bawamkela kahle kakhulu sibili. Ngibona lento kungenxa yokuthi lo mculo engiwenzayo uhlanganisa le hip hop lo mculo wakithi lo we-Africa wakithi lo wethu thina singabantu.
Mlayezo bani owawutshela abalaleli bomsakazo we-Studio 7 mfana kankomo.
Ngicela kuphela ukuba bengisekele bewuthenge lo mculo njalo bebuye emadilini bezosibona sibaphakulela ukudla kwamehlo. Umculo wami uyatholakala ebulenjini ku-internet, ukhona kubo iTunes, Spotify, Amazon, YouTube, Tidal kanye le-Apple Music. Ku-social media mina ngingumsizi K ku-Facebook, ku-Instagram msizi K njalo ku-Twitter.
Oh 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 uvalele ingoma ingoma yothando bathi kwabo wagwala
uyahlakaza uthinta ngaphakathi iyophela umdume we huha wakamsizi K usiza lokuhle inkomo phela onguye besilaye kuhlelo fuza ozo Friday impela vike mnandi igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umhlobo wenkomo zami indaba yami ngiyayibheka yeke yeke lukutshela indaba yami ngiyayibheka angeke yeke lukutshela if I show you my heart would I be making a mistake and if I told you I love you would you say it back lapha kuwe ngiyasithande.
Siyambonga ke uEzra Jesus Banda ngokusinika ke uhlelo Woza Friday lapho kade kuhamba ke lo mfana lo othiwa uMsisi K lengoma zakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa oselivalelisa ngisithi libe lempela sonto elichukela nguPraxedes Jeremiah. Ngizolichiya ke ukuthi lilalele uhlelo Live Talk. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.